fira gureva, di no fira gureva, di no fira gureva. Kune vakuru vedu nasinda uya ndine mubvunzo. Hatingazive ramangwana tisina kuziviswara nezuro. Ndinoda ndivabvunze vanhu, takazo chisiya papi chivanhu. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Kati takanzi chetai mishonga, nyamba vari kungoda kutitonga. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ndinga kuziya saimberi kwandinaenda ndisati ndaziya kwandabva. Kusairira mombe kumashanga usina kuiratidza danga. Nai vakuru tarasika papi, vanoziya zvepasi chigare ndevapi. Tava kuziya nhoroondo dzevamwe, kwozvemondoro dzedu isu zvakanyorwa papi. Mahoma hatina Buddha, chihindu chijudha, ndizvo zvotofunda. Mashoko angu andirambe ndakapfunda. Ndinoda ndivabvunze vanhu, takazo chisiya papi chivanhu. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Kati takanzi chetai mishonga, nyamba vari kungoda kutitonga. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Kodai mambo tibatidzo yedu, zvataka kubatira handi zvedu. Rega ndibvunze ikodzero yedu, takadzirasira papi tsika dzedu. Nekuri kwekudaro tava napa mupfungwa, zvambotisiya takadaro takabatwa muutsva. Tarisa kuvarungu kumachina, netsika dzavo vanoshaina. Asi ini newe sevana vevhu patakatananga ndapashayiwa. Ndinoda ndivabvunze vanhu, takazo chisiya papi chivanhu. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Kati takanzi tetai mishonga, nyamba vari kungoda kutitonga. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ndinofira kureva, ndinofira kureva, ndinofira kureva. Kune vakuru vedu nasingauya ndine mubvunzo. Hatingazive ramangwana tisina kuziviswara nezuro.